Bazi rinoona nezvekurima riri kusangana nevarimi vegorosi kuedza kuvakurudzira kuti varime ndima yakakura uye kunzwawo zvichemo zvavo sezvo nyika yakatarisana nenzara nekuda kwekushomeka kwechibage. Nzara iyi yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kana kuti El Nino phenomenon. Vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakatarisana nenzara munyika. Munyori mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Giri vanoti gorosi remwaka uno nderekuti nyika ipunyuke kubva munzara.
Takationa nemarimi vegorosi tionesana kuti gorosi remwaka uno nderekuti nyika yedu ipukunyuke kubva munzara.
Asi vamwe varimi vanoti kunyange vachidavo kurima ndima yakakura, izvi zvinonetsa nekuti dzimwe nguva magetsi anodzimwa-dzimwa zvinopawo kuti vatadze kana kudiridza gorosi ravo. Asi vajiri vanoti vakanzwa chichemo chevarimi ichi.
Varimi vedu vanga vane zvinyuto maringe nemvura, maringe nezesa. Asisu tatarisa taona kuti mvura iko yakakwana kunzvimbo dzese. Varimi vegorosi ngavarime, mvura vanenge vasingabatirwi iko zvino izvi vanozobatirwa mari yemvura pavanenge vakuzotengesa gorosi sekuwirirana kwazvakaitwa kuzinwa. Varimi vegorosi vanenge vachengetedzwa, moto wavo unenge uri wakachengetedzwa zvekuti havafani kutsimirwa magetsi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi GT, vari kukurudzira varimi kuti vatore mikana yavari kupiwa nehurumende nemamwe makambani.
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti isu savarimi ngatitorei mukana uyu kuti tishande pamwe chete nehurumende kana namakambani anorimisa gorosi kuti tirime ndima dzakakura.
Sachigaro webazi rehurumende rinoona nezvekuvandudzwa kwematunhu nebudiriro reAgricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA, Ivan Craig vari kukurudzira varimi kurima gorosi chero pandima diki.
Gorosi rinogona kurimwa nemunhu ari wose zvake. Chindima chasarirawo mugadheni unogonawo kuisa mbeu yako yegorosi yekuti unozowanawo bhagidhi kana mairi anozokubatsira pachikafu.
Chipanga mazano munyaya dzekurima muzvare wadzanai manyore vanoti varimi vakatevedzera zvinodiwa vanowanawo goho rakanaka.
Varimi kuti vakwanise kubata matargets kana kuincreasa goho ravo kuti ringewo rine riti kure rikwirire, panoda kushandiswa aya anonzi masupplementary fertilizers aya. Ehe, tinenge taisa mabasal dressing yedu, taisa matop dressing yedu, ndozvinozopa mutsauko pakati pevanowana 4 tons vamwe vachipinda kuma 7 tons.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza gungano reSADC kuti Zimbabwe yave kutungamidza gorosi mukupedza nzara gore rino. Asi kunyangwe gorosi rakakosha, imwe nyanzvi yezvechikafu nebudiriro uye vaimbove mukuru wesangano rinobatsira nechikafu reCare International, Reverend Forbes Matonga, vanoti gorosi haringagoni kumira panzvimbo yesadza.
Gorosi rinokwanisa here kumira munzvimbo yesadza? Kuvanhu vatema hazvigoneke, takajaira sadza. Asi tiri panzara, tiri mugore renzara. Saka chose chekudya chinoita kuti upenyu hurarame hunge huripo chinoda kuti chikosheswe.
Hurumende iri kuda kuti parimwe mahekita zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 hectares gore rino, zvichienzaniswa negore rapera pakarimwa mahekita zviuru makumi mapfumamwe kana kuti 90,000 hectares. Varimi vari kuvimbiswa nehurumende mari inosvika mazana mana nemakumi mana kana kuti $440 per ton. Asi makore ese adarika hurumende yange ichitatarika kubhadhara varimi nenguva, zvinova zviri kuodza mwoyo yevamwe vavo. Varimi vakakwanisa kurima ndima iri kukurudzirwa nehurumende, nyika inotarisirwa kukohwa matani zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemana kana kuti 624,000 metric tons, iyo ichida zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 360,000 metric tons.